Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nasi musi wechina tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira kumwedzi wambudzi gore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichikuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke eZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haana kubudirira mune zvimwe zvavakange vachiedza kuita muna 2019 kuti paite nhaurirano pamusoro pezviri kunetsa vachiedza muna 2020 nekuti vari kufadzwa nekubatana kwaita masangano evanhu akasiyana siyana. Mutauriri wemasangano aya mufundisi Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti masangano ezvemakereke ari kukurudzira zvenhaurirano ari kuwanda, naizvozvo vacharamba vachiedza kuti mapato ezvematongero enyika agare pasi aite hurukuro achibatsirwa nemasangano evanhu akasiyana siyana.
Gorera pfuura rino iri vahwandera 2019 makereke akaita zvakawanda nenyaya yemamiriro anga akaita nyika. Vavariro yedu huru yanga iri yokuti dai nyika yaigona kubatirana pamwe chete kugadzira dambudziko reupfumi hwenyika, kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika, nekugadzirisa kurapa mavanga evanhu vazhinji anokonesa kuti nyika ibudirire ichienda kumberi. Ndo yanga iri singwisingwi yemakereke mugore ra2019.
Sere makereke mugati makabudirira here kuita zvamakange muchivavarira?
Pane zvimwe zvatakabudirira pazviri uyezve pane zvimwe zvatakakundikana. Chekutanga ndechekuti hatina kukwanisa kuti tisvike pachinano chokubatanidza vanhu zvataifunga kuti zvingaitika, nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zvakaramba zvichienda zvakachanja vara chimwe nechimwe chichienda kwacho. Tikakona kuwana kuti zvikuru vematongerwo enyika vane mapato makuru vawane nzira yekubatirana pamwe chete. Saka izvozvo ndofunga nezvimwe zvezvinhu zvatinoona sokuti hatina kukwanisa kubudirira. Asi pane zvimwe zvakatikahlamadza gore risati rapera kuti pakamuka mweya wekubatirana pamwe chete zvikuru kubva kumakereke, macivil society organizations, mapato maboka amwe akazvimiririra evanhu akaumba nzira yekubata pamwe chete yatingati National Convergence Platform. Iri nzira yokuti mapoka awa awane simba rekubatanidza nyika kuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo senyika.
Munotarisirei mugore ra2020?
Tinopinda mugore ra2020 tino mweya uyoyo wokukurudzirwa zvikuru nenyaya yokubatana kwavanhu vatinoona vakawanda vatingati converging spirit yemaprogressive forces akawanda, vanhu vakawanda vamwe vari muhurumende vamwe vasiri muhurumende vari kunzwa mweya wokuti zvinganaka kana vanhu vakaisa misoro pamwe chete wekuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatasana nawo awa beyond mapolitical differences atakatasana nawo. Mweya uyu kana ukaramba wakadai 2020 anenge asina kufanana, nokuti vachasara vari vasingatenderani nomweya wekubudirira kwedu sevanhu tiri pamwe chete. Ivavo vachashayiwa simba, vanenge varimo muhurumende vasingadi kuona zvinhu zvichishanduka, vamwe nenyaya yekuda kukara, ivavo vanhu vachazviona vari pamhene vari voga, nokuti mweya uyu unenge mweya wakasimba zvikuru unotsvaka kuti tiwane masolutions kumadambudziko atakatasana nawo.
Asi chii chikuru chamakatarisira muna 2020 sevanhu vemakereke?
Saka takatarisa muna 2020 zvinhu zvikuru zvatiri kutarisira ndezvekuti iwo mweya wekubatana kwemazimbabwens ndiwo mweya watisharamba tichivaka pamusoro pawo. Chechipiri ndechekuti tichashingairira zvikuru kuti tionewo kuti chii chatingaita kuti tigadzirise maemergency challenges atakatarisana nawo, because kana mvura ikaramba isinganayi sezvatiri kuona izvi, kunenge kuchaita nzara futizve gore rinouya. Kana nhamo dzekuchipatara dzana chiremba vachakaramwa mabasa dzisina kugadzirika, kunenge kune dambudziko guru zvikuru muzvipatara. Kana ufumi hwevanhu husina kubetsereka, vazhinji panovhugwa zvikoro apa vanenge vachikundikana kuindisa vana kuchikoro. Saka zvichatsvaka imwe nzira yekuti titi maemergency challenges atakatarisana nawo angagadziriswa sei. Hazvichagoni kuitiwa nemunhu ari mumwe chete, hazvichagoni kuitiwa nebato rimwe chete. Zvinoda vana veZimbabwe kuti vagoisa musoro pamwe chete.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu pamwedzi mumwedzi wambudzi gore rapera inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Boka reZimbabwe National Statistics Agency rinoti muna gumi guru mhuri yaida mari inoita madhora zviuru zvitatu nezana rine makumi mashanu nemapfumbamwe. Boka iri rinoti mari iyi inodiwa nemhuri kuti ikwanise kutenga chikafu pamwe nezvimwe zvokushandisa pamwedzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoreva kuti vanhu vakawanda mudzimba umu vari kutambura sezvo vakawanda vavo vasingawani mihoro iri pedyo nemari inodiwa pamwedzi iyi. Ngatinzwei vachitsanangura mihurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvazvinoreva kana zvitaridza sobva tigatamurai tiri kureva mari inenge ichidiwa nemhuri kuti vange vachikwanisa kupedza mwedzi vachirarama, kungava kubudikidza nekutenga zvekudya kana kuti kubhadhara rent. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kusvikira pamari iyoyo, nekuti tikatarisa mari dziri kutongerwa nevashandi zvikuru sezvehurumende dziri pasi pemariyo zvakanyanya zvekuti raramo yachona zvinoreva kuti inenge ichitoonekwa. Kurikuekani takatarisa kuti 3600 haisi mari iri kukwanisa kunge ichitambirwa nevanhu vakawanda.
Tiri kuona kuti mafigiro ari kutaurwa ndemumwedzi wambudzi kana kuti Novemba. Kana mushauri wemi kuti mari iyoyi $3,656 yakanga isiri mari yaikwanisa kunge ichiraramisa mhuri, izvo zvazviri muna Novemba, kokuzoti muna Disemba ingange iri mari yaidiwa nemhuri.
Muna Disemba tikaona zvinhu zvakawanda zvichikwira, saka zvimwe padatika panozobudawo mastatistics aDisemba mari inenge yatiwedzerei pamwewo zvekusvika kuma $3,900 kana kuti $4,000. Izvi zvichireva kuti vanhu mukurarama kwavo mwedzi unowu zvinenge zvakavaomera. Tienda futi kumberi tinenge tichiona kuti mitengo iyi haisi kusvika zvekumhanya saka tinoona kuti zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru sei takatarisawo kuti zvimwewo zvinhu zvakada kufarira kuti maschool fees nezvimwewo zvinobhadharwa kamwe papiye mudhongo zvekuti vachichada kubhadharwa saka mari yacho kana tatozopinda muna mbira muno ichatotowedzerei
zvii zvikuru zvamungati zviri kunyanyokwidza mitengo yezvinhu sezvamuri kutaura kuti mitengo inenge yakwira
nyaya iripo ndeyekuti isusu mitengo yedu yezvinhu isiri kurerekera kuus dollars kunyange zvazvo hurumende yakati hatifaniri kushandisa maus dollars muchaona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakapegwa vanhu vakatarisa kuti us dollar rinenge richiita marii saka ikoko kushaikwa kweus dollar munyika nyaya dzekutiwo us dollar rotengwa pamisika mitema pozoitawo nyaya dzekuti zvimwewo zvinhu zvinoshandisiwa zvakafanana nepeturu nedhiziri zvinoda kuti zvinhu izvi zvichishandisiwa kuti zvitakure zvinhu tinoona kuti zviri kunetsa saka ikoko kukwira kwemitengo yakaita seyemafuta mitengo yemagesi kunoita kuti zvinhu zvinozopedzisira zvagadzirwa zvinge zvichidhura nekuti vagadziri vanenge vada kurikavhawo mari dzavo dzavanenge vakashandisa saka zvazvinozoreva ndezvekuti iyi mitengo inoramba ichidini inoramba ichiwedzera
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7 mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguu vanoti mugore ra2020 vanoda kuti vanhu vari munzvimbo dzose dzine zvicherwa vapihwe ruzivo nezvibvumirano zvose zvinenge zvanyoreranwa nehurumende nemakambani makuru ekunze mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vave nenguva vachiti zimbabwe yanyorerana zvibvumirano nemakambani makuru ekunze zvinobatsira nyika kana kuti mega deals vamunangagwa vanoti izvi zvinounza mari munyika uye mabasa asi vamaguhu vanoti zvibvumirano izvi zvinofanira kuzivikanwa nevari munharaunda dzacho hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa asi blessing zulu westudio 7 abata vamaguhu
chatakaronga isu uye kuvapa huturu hwekuti varwisane nemakoronyera vari kuuya muzita rekunzi mainvestors zvikuru sei zviri kunzi mamega deals tinonzwa kuti pano nepapo purezidendi vasaina mega deal purezidendi vaita meeting nemainvestors mainvestor ivavo vari kuuya kuzotora mida yevanhu vari kuuya kuzoabhusa mapurisa vachidzinga vanhu munzvimbo dzavaigara vari kuuya kuzopoluta nzizi nemhepo mweya watinofema saka tida kuti vanhu mumacommunities atinoshanda isusu vakwanise kurwa vamire kuti vabvunze vamunangagwa nemakurukota avo kuti chimbotiratidza iwo macontracts amuri kusaina nemainvestors nekuti vanhu vane right to information vanofanira kuziva kuti president vakasaina agreement neinvestor yekwakati agreement ichashanda yakadai saka tinenge tiine acampaign yethe right to know vanhu vanofanira kuziva kuti kambani iyoyo mashareholder aso ndivanani tinoda kuti tivazive vanhu ivavo mari dzacho dzinenge dzichifambiswa sei corporate social responsibility chii chichasara mudotito kana lafanji yaita basa ravo rekuchera whatever lime yavari kutora ikoko ndezvipi zvinhu zvavakagadzirira kuti vadevelope nzvimbo kana pasina izvozvo tiri kuti vanhu ngavati no to mining and yes to life
mungaperi muenzaniso yenzvimbo dziri kungomorwa izvo zvowanikwa zvamuri kutaura izvi dzosiya dzasvibisirwa nzizi kana mweya unofemwa nevanhu
tinotanga nehwange ndiyo yandingati inini ndiyo nzvimbo yakapolutwa kudarika any other place muzimbabwe munomu uchitongopinda muhwange unotanga kunzwa kuti uri kufema mweya unokachidza vagari vemo vamwe vacho vaakurarama nekunwa mukaka kuti vakwanise kukriya chest dzavo ende yeti vanhu vari kudya mari iri kubuda muhwange vanhu vari muHarare havangari kuhwange ikoko saka nzizi dzeko dzakaita sana deka river hadzishashandisiki nekuti muri kudirwa matoxic waste ari kubva mukoliari ndoma ari kudirwa imomo kochitiwo kune moto maunderground fire ari kungoririma ari pasi ipapo ndoimwe nzvimbo iyoyo kochitiwo tine zvakaita sekwamarange vari kungo kana vachichera vanenge vachiita po matoxic waste awo odzi saka zvinhu izvozvo hurumende yedu iri kungotsvaga mari havanei nekugara kwevanhu munzvimbo dzavo kuti kana tawana mari 5 million 10 million zvinorevei kuutano hwemacitizens edu
muri kumboita urongwa here hwekusangana negurukota rezvezvicherwa kuuzeya matambudziko aya
taedza nepatinogona napo kukumbira mameetings havadi nekuti havana chekuta
mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare muHarare nestudio 7 yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo
vashamari vestudio 7 yepi new year nekuti yepi new year vese vashamarivosandwalozodoma hamwe nemazita anongomatatanonokawanda vanasitsatoni mawiri vese nongokwasai mose ndokwasai nokutenda kuti takwanisa kupinda mukoredzo ari 2020 tiriona patisi kuitika manje kumusha kumanje mwana nkoma ngatanokawande ndikokwanje atinozokwanisa manje kuchema nako kumusha kwata akatiomesera munhu angagwangati 100 days isangagasa nyika but hapana chatikaona pa2019 chaakaita basa rongorisana nendc chete ndiro aringogona chete mapurisa kuisa mapurisa vhiringidze zvinhu nongotenda kuti adanga asudura kazva pachikaro akwanisa kupa hake vachamisa vatongi vanokochamisa kuti vachamisa vachapinde musangano yavo vari kuronga iyoyo vanopinda sei musangano yacho kuti ani vanhu ngatibatanei batana kubata mwana kuri pasi vanhu vari kudistroya zvese zvinhu vari kudistroya zvese zvezendc vanoda tibatanei batana waina rupapa pana kubatana kwatingaiti navo vachamisa pana kubatana kwatingaita navo vadaa musangano wavo vari yavo mapurisa ari kuvachivharisa kubatana kwaina kuri pasi tanokutenda kuti azvinotwanisa nepfa izvezvi
manyano akanaka teereri nevashamarari vestudio 7 chiti makorokoto negoredzvaro vatenderwa kupinda mariri vamwe vamastesheni avo akatosvika vakangopaka pamastesheni avo asi isusu nhasi tiri kungoteerera studio 7 pamweya neropa zvichiri pamwe chete kutenda musiki pane izvozvo nyaya ndaida kutaura zvangu ndeyekutizvo 2020 unenge watanga akatogozha zvishandwa nezvitemerwa zviri kutaurwa izvokuti vanorwara vakazvitakura vana vadiki mari dziri kutaurwa izvokaidzi dzatanga izvozvi makuseni ndoona sekuti kutoparira kwenyika bheta vachingoti futi zvekune vanhu vanobhadhara mateksi ayo voti aiwa munhu unoenda free hapasina munhu unobatirwa mari yake ari kubasa nekuti mari dzacho dzemateksi dziyadziya ndaiona sekuti idzo ndo dzinozotibatsirawo kuti tisangobhadhara mari dzakada sidzodzo ndo dzinozotengawo mushonga mbichana zvichida zvino kana konzi mari yasara yacho iyo futi takubata pateksi ipapo futi ngaiende futi uchiishandisa zvakadai kutaura kuti gavhumendi haina zvainobatsira asi kuti iyo ndo yakutosveta ropa pane vasina vacho nekuti vese vari kubhuruka nedzindege avo vachienda kwavari kurapwa kweimari dzevanhu idzodzo dzinoshanda izvozvezvo tozviziva mateksi aya atinobatirwa aya nemajuti neinei zvese zviri kuitika vachitora mari idzodzo zvinovotevera futi neasara muhomwe
uyo wamunoti kazembe kazembe uyo handisi kuona sekuti zvaari kutaura zvine musoro nekuda kwokuti vakuda kumhanyamhanya kuda kutsvaga kunzi mupurisa akazosudwa kubattlefield and other stars but masoja akauraya vanhu muHarare vanhu vachiratidzira kunyunyuta nezvakanga zvabuda musarudzo hapana kana one soja watakaona akabatwa kana akasungwa nhasi zvakunzi ndamupurisa weZANU PF akutitsvagwa manjonzi azouraya nani mashurugwe ndikudidi vagadzire zvinhu zvavo vaite house yavo in order mapesani.
Makadiko apo pastudio 7 ndikumbira ndimhoreserewo hama dzangu ndotangana mama vangu anonzina mama iri vai ndoenda zvangu zvanzi yangu inonzi Netsai naBridget. Ndisi makadiko kuZimbabwe muno kumuzanza tiri nani.
Kwazuwai vateereri vose West Studio 7 tinoteere inyuye kwamuri mose nemewa tefenyuri wamasaisai epa Studio 7 tinokukwazisai tichiti hepi hepi nyuye sitara munonzi sepasini kugara hanya ndoda kukwazisa muri yose kwakugara hanya nevose vanondiziva pamhuri yezimbabwe apo kwakadi pazimbabwe hepi nyuye.
Makadiko Studio 7 nokutendai nenews dzaunotipa nokutendai zvikuru. Wana ZTV nana ZBC watinao maradio apati kuti tivhure manje unongova kungoramba uchingoridza tsamwa chitichiti nekutoboikana saka hatiazivi takapisira kuti zviteerera rini. Hatinge pane kana 46 months chaichaidzo hatiazivi takapisira kuziteerera rini saka tinokutendai imine kuti panews wamunoti kwamunoita kuti tionana nyasha dzekuti tawana tapinda mune rimwe gore tichibva mune rimwe gore chete asi hakusi kufara kuti tatopedza maproblems maproblems achiri munyika saka tichitarisira kuti kana tapindawo mune rimwe gore iwo wanzwawo manyaya yekuti tatangawo rimwe gore vachiitawo zvinhu zvine musoro kuna vakuru vedu ava zvakaoma munyika zvino tinongoda sirudai ngo 2020 achinjawo
ndozokurwadziwa maningi nezenopesi ino kwai kwati agadzire marodhi marodhi agadzira Joshua Sako uyu kwati agadzire marodhi kwai kweni kuchipinge ini ndiri kuchipinge ini ndokwendiri kuchipinge uno ndokwendiri marodhi amakagadzira ngeekure inini ohambire mudenga kani ndiri kunoku kuchipinge inini hausi ndiri kushamisika kuzopa Studio 7 mwiri kwaita agadzire marodhi nemabhiriji bhiriji yavakagadzira yekuise uni yekuise mamupuo pasi kwakuonekwa kuti isi mavhuwa musoro kuti mvura inga inokukura futi hapashani hapana semende hapana chii ndozvo kwaita agadzira.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inongokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva muna zvita varwi veIslamic State vari kuwedzera kurwisa kwavanoita munzvimbo dzakawanda pamwe chete nokurwisa mauto anobatsirwa nemauto eAmerica. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakarwisa mauto eSyria katatu zvine mutsindo. Mune kumwe kurwisa kwemauto eSyria kwavakaita vakauraya masoja makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi mashanu. Moto wakabaka munzvimbo inochengeterwa mhuka kana kuti zoo kumadokero kweGermany wauraya makumi matatu emhuka dzinosanganisira makudo, tsoko, zviremwa remwa ne vakakanganisa kukanda mudenga zvavaipembera nazvo zvikabva zvatangidza moto uyu. DJ Spice avo vanozivikanwa zvikuru nekubatsira vamwe vaimbi vakaita saShinswaman na kutengesa nziyo dzavo nekuva chipanga mazano vabura damba refu ravo rinonzi Uripa Wanted vakabatana nemumwe muimbi Venomous. Ngati ndzwei hurukuro yaita DJ Spice na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndaka mufukuchaya zvinhu zvinyowani so ndakaona kuti zvekungoridza chete pasina kumbotikisawo asibude wanangu kuti tumbode kuti mumbo executive the producer a song that's why ndakafunga kuti ndiite kamusanga
DJ Spice Spice
it up. Tiri kuona kuti makatsikisa kambo aka nemumwe mukomana anonzi Venomous.
Venomous. Hey ya DJ Spice era.
Ndiana anonzi Venomous.
Venomous umwe muimbi weku HK inova geto riri muHarare anoimba reggae dancehall.
Sei makafunga kupa kambo aka zita rekuti uri pa wanted?
Kambo kanonzi uri kwezi nekuti chaita rovanted imari.
Baba wekulandani kana kuamerica asipandi nokubata indo kurikita.
Munongoziva kuti semuno muzimbabwe tiri kuti level ratinotsvaga naro mari rakanyanyisa dasaita kuti uri pawanje
ndikakubata ndoda kukwita rofu ndoda kukudya unge chikafu.
Kari kutambirwa sei kambo aka?
Kambo kakutambirwa zvakanaka zvekuti ndiri kuona 70% yevanhu vari kukafarira.
Tichitarisawo matambudziko ari kusanganawo nevamwe vaimbi imo muzimbabwe umu zvakafanana nenyaya yepiracy, hazvisi kukukanganisa iwo here mubasa renyu?
Piracy inotikanganisa semunhu wese, but seninini ikutondibatsira because like hanyanyi kuzikanwa pazvinhu zvekuexecutive producer nekuimba, asi saka inenge ichitondipushira maworks ehe piracy, saka for now ya ikutondibatsira.
Mune ma
ndakashanda professionally ndakatanga 2015 ndikashanda nevaimbi vakasiyana siyana vakasanganisira nevamwe vakasiyana siyana. Vaimbi ava ndinenge ndichivaridzira kumashows, dzimwe nguva ndinenge ndichivastrategizira nekuvapa advice pa maprojects avanenge vachiitira nekuvaformuletera matactics ekushandisa pavanenge vachida kubedisa zvinhu zvavo.
DJ Spice vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira mumwedzi wambudzi gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.